Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechipiri kubvumbi 26, 2022. Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunetsana pakati pehurumende nemakanzura ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi gurukotaro zvematunhu richiti kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya hakusi pamutemo. Musika mukuru munyika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair wotanga muBulawayo nhasi. Vanhu vasere vanofa munjodzi dzemumigwagwa kuHarare neBulawayo nhasi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunetsana pakati pehurumende nemakanzura ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuri kuenderera mberi gurukota rematunhu richiti kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya hakusi pamutemo. Izvi zvinonzi zvaive kukanganisa urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nevagari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Tsamba yatambirwa nekanzuru uyewo iri mumaoko eStudio 7 kubva kubazire zvekutongwa kwematunhu inoti kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya weHarare vaInoki Mupamaonde vebato reCitizens Coalition for Change nemusi wechishanu chapfuura kwakaitwa zvisiri pamutemo nekudero zvese zviga zvakatorwa nekanzuru mumusangano uya zvisi pamutemo. Tsamba iyi yauya mushure mekunge vamupamaonde vaita musangano nevatori venhau. Asi vachitaura Studio 7 vamupa maonde vati vakatyamadzwa zvikuru netsamba iyi vachitiwo haisi pamutemo sezvo yabva kune vakasanobata chigaro chemunyori webaziri vachitiwo vacharamba vari pachigaro ichi sezvo vakasarudzwa zvichitevedzwa mutemo.
My immediate supervisor is the minister. Tsamba iyi iri kuratidza kuti yabva muministry asi ichinyorwa naacting permanent secretary anova asina authority yekutaura anything chinoita nezvakansela kana mayor.
Vatiwo zviri kuitwa izvi nzira chete yekungovhiringidza mabasa akanaka anoda kuitwa nekanzuru yavo.
Zvinongoripo kukanganisa kufamba kwebasa rakanaka.
Tsamba iyi inotiwo bazi rezvematunhu rinocherechedza varinoti vakafanobata chigaro chameya vaStuart Mutiswa veMDCT avo vakasarudzwa panguva iyo mamwe makanzuro ainzi aitsigirira mutungamiri weMDC Alliance panguva iyoyo vaNelson Chamisa akadzingwa mukanzuru navaDouglas Bonzora veMDCT. VaMutiswa vange vasiri kudaira nharembozha yavo patavafonera tichida kunzwawo maonero avo panyaya iyi. Kwetava Marufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hakuna chisiri pamutemo chakaitwa nemakanzuro akaita musangano nechishanu vachiti guta rinofanirwawo kutungamirirwawo nemunhu akasarudzwa nemakanzuro akasarudzwa nevanhu.
Vamafuni vasipo guta rinekodzero rekutsvaga umwe anofanira kubata chigaro panguva ipi zvapo kana makanzera zvagara. Tinochidza kuti makanzera akambodzingwa akawanda ndezvishoko yakasara ichiitika paguta reHarare. Makanzera mazhinji akasarudzwa nevanhu vanga asipo. Sezvo makanzera akasarudzwa nevanhu mazhinji adzoka zvine kodzero kuti guta reHarare ritongwe nemunhu anodihwa nevanhu.
Izvi zvatsigirwawo neumwe womakanzura eCitizens Coalition for Change vaDanford Ngadziore avo vati
nemapfumbamuto suspendwa a day before minista vachisaita nyaya yeap yekuconstitutional court. So under zvakafana izvozvo zvinoreva kuti the first sitting yemeeting yefriday yafanira vakavhotera acting mayor kusvika nyaya mafumo yanzipo.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Asi mumwe kanzura weguta reHarare vaMartin Matinyanya vekumbare vakapinda pasi pebato reZANPF vashoropodza zvakanyanya makanzura ebato reTCCC vachiti vari kuvhiringa mabasa ekanzuru nekuda kuchinja chinja zvakabvumiranwa panguva iyo vaive vasiri makanzura.
Vakauya vaide chinangwa chekuda kuto vakuvinga kudya kwete kuda kuvinga mainteresti emaresidensi nekuti muviro wakaita kuti dzataura kubva tatora zvigaro dzataura kubva taita sei kubvisa makomitizi sipo dziri vamutemo.
Mumusangano wavo nevatori venhau vamupa maonde vatetera kuvagari vemuHarare kuti vabatsirwe kuchenesa guta vachiti havana zvekushandisa zvakakwana.
Saka taona sekuti pakati pedu muvagari veHarare kune vamwe vangagona kutibatsira.
Vatiwo vakawirirana kutanga chirongwa chekuchenesa guta kubva china chevhiki rino kwemasondo mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dzinodarika mazana matatu dzinodzidzarara dzichinaiwa nemvura nhasi mushure mekudzingwa pamugodhi weRain Mine kuBindura. Vaive vashandi vepamugodhi uyu vakadzingwa basa ava vainge vapiwa mazuva maviri nedare reHigh Court kuti vatame. Bato reZANUPF richitungamirwa nemumiriri weBindura North mudare reParamende vaKenneth Musani rakambopindira asi zvakaramba sezvo nezuro zvikonzo zvedare nemapurisa vakapwanya dzimba dzevanhu ava. Hatina kukwanisa kubata vakuru veRain Mines Private Limited kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata kanzura wenzvimbo iyi vaIan Makone.
Muzvara nezuro kumakuseni kumapasti 8 takaonawo malori anokwana kuita 8 achisvika muRain Mine kusanganisira lori yemapurisa esupport unit. Vakasvika imomo vakatanga kuvhundutsira vanhu vakati chitobudai munomo. Vakanga vane vepamessenger of court vakatanga kushungurudza vanhu vakarova vanhu vakadisplacea vanhu ndokupwanya dzimba dzavo.
Saka pavakapwanya dzimba midziyo yevanhu ava yakaendeswa kupi?
Vapwanya dzimba dzavo vakabva vatora midziyo yevanhu ava vakanoisa about 15 kilometers away from Bindura. Vakanga varova nevamwe vachona vakanga varipo vatiraya kuda kunzwisisa kuti nemhaka yei vakanga vachiita zvinhu izvozvo, nokuti vanhu vanga vakumbira kuti chirega hedu tibvise zvinhu zvedu zvakanaka zvisakwanise kunge zvichipwanyika kana kudistroyeka. Vanhu ivavo about 18 people vakabva vatosungwa nezuro tikazomhanya-mhanya kuti vakwanise kureleaseswa kumapurisa tabvisa fine.
Vose vakaputzirwa dzimba ava vari kupi pari zvino?
Pari zvino usiku hwamanheru mvura yose yanaya, vanhu vanaya vari panze, vangori panze. Pari zvino hapana kana chekubata. Naizvozvo ndo situation yedu yatakangotarisana nayo panapa. Zvarakidza kuti hurumende haina kanyahanya nevanhu, vangobvisa vanhu.
Ko sei muchidaro? Nekuti kahurumende iri kuti irungotedzera mutemo wedare ndokusaka mapurisa akatumirwa mushure memutongo wedare reHigh Court kuti abatsire zvikonzi zvedare, nekuti vanhu ava vanga vapuwa nguva yekuti vabve asi vanga vasina kubva.
Ivo hurumende vakanga vapromisa kuti vanhu vachawanirwa pekugara vobviswa mune zvakanaka, asi pari zvino hapana zvati zvaitika. Ende vanhu vese vangorara muchigiraundi chiri pedo neParain Mine, vamwe ndo varara vakachengeta midziyo yavo about along Shamba Road about 15 kilometers away from Bindura. Ndo dambudziko ratasangana naro muno muBindura.
Kanzura wekuBindura ari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaIan Makone vari parunhare kuBindura kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kumapazi ehurumende anoti rezvemari uye rezvevashandi richida kuziva nezvemari yavakavimbiswa nehurumende kuti vachabatsirwa kubhadharira vana vavo chikoro. Varairidzi vanotiwo vari panguva yakaoma sezvo zvinhu zvese zviri kukwira mitengo asi hurumende haisi kuzadzisa zvibvumirano zvayo nevashandi. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi asi havafarire tsika yavo yekuda kuti kana zvikoro zvovhurwa votaura zvekurangwa mabasa vachiti vave kushandisa vana vechikoro muhondo dzavo. Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reAtuz vaRobson Chere kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tikatarisa makwiriro aita mutengo yezvinhu munyika, totarisa nenyaya yemihoro iri kuwanikwa ichawanikwa nevashandi, tikatarisa zvikurusa kuvarairidzi. Tiri kuona kuti nhamo yapfunya chisero mudzimba dzevarairidzi nekuti havachatokwanisa kutenga zvekushandisa tinoti mabasic commodities yayo kuti munhu anga achikwanisa kudya pamwe chete nemhuri yake.
Saka chikumbiro chenyu vachere kuhurumende chiri kunangana nezvipi chaizvo chaizvo?
Hurumende irikufanira kuongorora nyaya yemihoro yevarairidzi nekutokasika panguva ino nekuti nhamo yapfunya chisero uye vashandi vanofanira kunge vachiwana mihoro inokwana mihoro yekuti vange vachikwanisa kunge vachidzokera kumabasa, vachikwanisa kunge mhuri dzavo dzichidyawo dzichiguta semunhu ari kuenda kumabasa.
Ko, hurumende inonzi wani yakati ichakubhadharirai maschool fees evana senzira yekukubatsirai, izvi zvakazofamba nepapi?
Tasa nyaya yema school fees yo hurumende yakanga yavimbisa kuti ichange ichibhadhara ma school fees yevana wevarairidzi. Temu yekutanga yakatosvika pakupera vana vevarairidzi vachidzingwa muzvikoro, hurumende isati yabhadhara mari sekuvimbisa kwayakaita. Tatosvika futi padanho rekuti kotoro yepiri yakutotanga futi zvekare, hurumende isina kunge yabhadhara mari. Saka tavanga tichanyorera makurukota anoona nezveupfumi munyika pamwe chete naanoona nezvevashandi kuti vange vachigadzirisa nyaya iyi nechimbi chimbi nekuti nyaya iroda kutogadziriswa tisati tanyanyoenda kuri.
Tiri kunzwawo kuti hurumende iri kurambidza varairidzi kuita zvokudzidzisira vana kudzimba ichivabhadharisa mari zvatingati maextra lessons zviya izvo. Titsanangurirei kuti izvozvozvo zvinombofamba sei?
Isu sesangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Broadcasters Union of Zimbabwe tagara hatikurudzire nyaya yemaextra lessons. Tinoti dzidzo yese inofanira kunge ichiperera muzvikoro, asi zviri kuitika inyaya yekuti mihoro iri kupiwa varairidzi mihoro mishoma yekuti dzimwe nguva nyaya iripo ndekuti vanozopedzisira vakusa maextra lessons kuti vange vachiwanawo chouviri, uye zvekare vabereki dzimwe nguva ndo vanenge vachitoenda vachinetsa varairidzi kuti vange vachisa maextra lessons nekuti dzidzo iri muzvikoro medu haina kuidzidzo iri kudzikira nenyaya yekuti vana vari kutora nguva yakareba vasiri muzvikoro nenyaya dzecovid lockdown uye zvikwanisiro yatoti maresources mashoma ari muzvikoro. Saka yanguva yekuti tibatane vabereki pamwe chete nevarairidzi tinge tichidimanda nyaya yemuhoro kuti inge ichiwedzerwa, zvinoita kuti varairidzi vanowana nguva yakawanda vari muzvikoro, uyezve hurumende ise mari muzvikoro, zvikwanisiro zvese zvinenge zvidikanwa pakurairidza zvinge zvirimo muzvikoro nenguva inenge ichidikanwa.
Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vasere vafa nhasi munjodzi dzemumigwagwa muHarare neBulawayo. Vanhu vatanhatu vafa kuBulawayo mutsaona yaitika pana Masiye Pambili naKami nenguva dza5 mangwanani. Vamwe vanhu gumi nemumwe vakuwarawo muchiitiko ichi. Kombi yeToyota Hiace inonzi yadarika robot richiri dzvuku ndokubonderana nerori. Mapurisa azivisawo patwitter kuti vanhu vaviri vafa apo motokari yavo yadhumwa nechitima pana Chiremba Road muHarare. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba pazuva huri kuramba huchidzikira zvakanyanya kubva pakapera chirongwa chekutanga chekubaya vanhu pedyo nenzvimbo dzavanogara nekushandira kana kuti Blitz. chirongwa chekutanga chekubaya vanhu vakawanda ichi chakatanga musi wa 21 kurume chakapera musi wa 3 kubvumbi. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabayiwa munguva iyi, uye pazuva vanhu vanodarika zviuru zana kana kuti 100,000 vaibayiwa nhomba kekutanga. Asi nezuro vanhu zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mana nemumwe kana kuti 7,441 ndo vakabayiwa nhomba kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi mana negumi nevatatu kana kuti 3,640,013. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Bazi rezveutano rinotiwo nezuro vanhu makumi mana nevana vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hakunawo munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira munyika vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 5,468. Chirongwa chepiri chekubaya vanhu vakawanda kana kuti blitz chiri kutanga musi wa 2 Chivabvu chopera musi wa 15 mwedzi mumwe chete iwoyo. America nasi yaita musangano nenyika makumi mana muGermany kuti paitwe mushandira pamwe wekubatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia nezvombo. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pemutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky nemakurukota ehurumende yeAmerica anoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Izvi zviri kuuya apo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaenda kuMoscow, Russia, kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin kuedza kumisa hondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Ndiri kuona kuti kunogona kubatsira nekuti padzoka poita kudeuka kweropa rakanyanya, uye pane zvatiri kuona zvinogona kuti mawar crimes ari kuitwa ari kunzi Russia iri kudaro ichikonzera kungouraya vanhu zvisina bamhaka. Saka iyoyo inyaya yakakura chaizvo, imhosva yakakura yekuti kana nyika ichienda ichinoita commit mawar crimes mune imwe nyika, nyika iyoyo inofanira kuti igozotongwa pasi peUnited Nations Charter.
Munoona vaGuterres vachizotsanangura kuti chii kuna vaPutin?
Ndinoona kuti vachada kukurukura kuti dai hondo yamira, uye zviri kuitika zvekuparara kweropa, zviwakwa nezvinhu zvese zvisina batsarukano uye zvisina chikonzeroba kuti dai zvaita kuti zvigopera. Saka ndinogona kuona kuti zvinogona kutibatsirei zvishoma, asi iyo Russia yose kuziva kwatinoita kuti yakaoma musoro panyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti iri kudawo kutora Ukraine kana kuti chidimbu cheUkraine kuti iwe nyika yayo.
VaGuterres vachange vachisangana nemutungamiri weUkraine vaZelensky, zvii zvamunofunga kuti vachakurukura navo?
Ndichaona kunge vachada kuti vatiwo dai wawirirana neRussia kuti paita nhaurirano pakati penyika mbiridzi, Ukraine neRussia. Saka idanho guru rakanaka raitwa neUnited Nations rekuti paite kutaurirana. Kana dai hondo ikaoma sei, ikatsvuka sei, inozopera nekuti vanhu vataurirana. Saka ndiri kuona kuti zvaita zvakanaka nekuti hurukuro dzinobatsira kuti hondo iyi ikasika yapera, nekuti takuona kuti hondo yacho iri kuramba ichienderera mberi, uye inogona kuzoita zihondo zihombe chaizvo, kwete yeUkraine neRussia chete.
Ko vamwe vangabvunza kuti ko chii chakanyanyokosha panyaya yeUkraine, sei pasi rose rabva rawanikwa richimira neUkraine?
Zvadzoka zvoitika ndezvekuti kudeuka kweropa kuri kuitika muUkraine, uye zviri kubva zvataurwa zviri kurangidzwa pamanyuzi wenhau wachizvirangidza kuti zvakaoma sei. Chanyaya kuzokatyamadza pasi rese ndechekuti muEurope continent inofungidzirwa iyo kuti iri civilized kana kuzvitora kwavanoita, inongotanga hondo isina musoro nekungoparadzana.
Avanga vari muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita, Kansas muno muAmerica, vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm.
Guta guru rechaina rebeijing ratanga chirongwa chekuvheneka vanhu mamirioni makumi maviri neimwe nhomba yecovid-19 uye kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo apo nyika iyi inoti haidi kana munhu anobatwa nechirwere ichi yoedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Chirwere ichi chiri kupararirawo zvinotyisa mudunhu reShanghai iro vamwe vagari vemo vanga vasingabvumidzwi kufamba-famba. Nezuro vanhu makumi mashanu nemumwe vakafa nechirwere ichi mudunhu iri. Vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMali vachidyidzana nechikwata cheAl-Qaeda vanoti mumashoko kuvatori venhau vapamba chimwe chizvarwa chekuRussia chekuchikwata chinonzi Wana Group, icho chine mauto anobhadharwa mari kuti arwe munyika dzakasiyana-siyana. Asi France inoti chikwata ichi chine zvizvarwa zvekuRussia zvakawanda zvachapamba. Mauto ehurumende yeMali achishanda nechikwata cheWana ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika 300 mumazuva mashanu vanosanganisira vechikwata chinopfurikidza mwero ichi. Musika mukuru wekutengeserana wemunyika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga nhasi muvulawayo nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vachiti musika uyu wakakosha zvikuru kunyika sezvo uchipa vemabhizimusi vemunyika nevekunze mukana wekushambadza zvigadzirwa zvavo pamwe nekuumba ushamwari. Gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza vanoti sehurumende vari kutarisira kuti makambani mazhinji ekunze neemunyika vachange vachiratidza zvaanogadzira, vachitiwo vari kufara kuti makambani emunyika ave kukwanisa kuisa zvigadzirwa zvavo mumasherufu emuzvitoro.
PaTrade Fair apa tiri kutarisira kuti makambani mazhinji enyika dzekunze vachitaridza izvo zvavanogadzira, isuwo vemuno muZimbabwe tichitaridzawo kuti tiri mugovernment yava Dr. E.D. Mnangagwa tiri kupemberera zvatinokwanisa kugadzira tega, ende uye zvatinokwanisa zvawanda pamasherefu emumasupermarket, zvichitaridza kuti zvatakatumwa naPresident kuti tiite kuti vanhu vawane mabasa, vanhu vasevenzese upfumi hwenyika ino kuti huwante kuvanhu vemuno muZimbabwe.
Vaimboe mutungamiri wemubatanidzwa wemakambani emunyika weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti kunyanga hazvo zvinhu zvakaoma munyika, musika uyu uri kupa vanhu mukana wekunge vachizvionera voga zvigadzirwa zviri kushambadzwa.
Ini ndiwo musika mukuru unoti vanhu vakawanda vanosangana pagore vachiona vemakambani vachiona kuti vanhu vakagadzira zvinhu zvakanaka here, vanoda zvinhu zvakadini, ende uchitaura namakastoma ako ipapo uchiziva zvavanoda, vachikudzidzisawo kuti zvatoda nezvakati, iwe uchinhu unogadzirisa kana kwavaenda kwakambani kwenyu muchigadzira zvamunoda. Saka musika mukuru ende nyika yose inozvitaura, vanhu vemabhizinesi vanozvitarisira kana nehurumende inozvitarisira futi.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avanoti musika weZITF wakakosha nekuti unokurudzira nekusimudzira ukama hwemabhizimusi emunyika nemakambani ekunze.
Hatianyi kugadzira zvinhu zviri pamusoro-soro technology, saka tinobatsirwa kuchionawo zvakare kuti vanhu vakuna nhinde huona tinobatsirawo zvakare kuti makambani edu azvienzanisiwo neari kunze kwenyika achionawo zvakare kuti ko vanhu vari papi.
Asi vemabhizimusi vane chavanozosarawo vakabata here mushure mekunge musika uyu wapetwa? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni vemakambani vachisara vaine chekubata nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika, vachiti zvakakosha kuti vanoita zvekutungamira upfumi munyika vange vachibuda nemitemo inoita kuti vemabhizimusi vashande vasina zvinovapiringisha. Musika wegore rino unonzi une vari kuratidza zvigadzirwa zvavo vanosvika 514 kana kuti 514 uye 41 nemumwe wavo vari kuratidza zvigadzirwa zvavo kekutanga gore rino. Nyika 14 dzinonzi dziripowo gore rino. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanonzi vasvika muBulawayo nhasi pamberi pemusangano weInternational Business Conference wavari kutarisirwa kuvhura nechitatu anouya mangwana. Nemusi wechina vaChiwenga vari kutarisirwawo kutaura pamusangano wekutanga weConnect Africa Symposium. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wepagore uyu zvichitevera kukundikana kuvepo kwemunyarikani akanga akokwa vaUhuru Kenyatta vanove mutungamiri weKenya. Dingindira regore rino rakanangana nekuvandudza pfungwa nemuonero panyaya yekugadzira zvinhu nekuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development. Munhau dzemitambo. National and Turf Club yabudisa mabhiza achamhanya pamujaho mukuru weCastle Tangard kuBorodale Racecourse. Izvo zvinotevera kudzoka kwemakwikwi aya mushure mekumbomiswa kwemakore maviri nekuda kwechirwere cheCovid-19. Makwikwi aya ayo aiitwa kwenguva yakareba kudarika mamwe ose anenge achiitwa gore rino kechimakumi mashanu nesere kana kuti 58th edition. Mujaho uyu uchaitwa musi wa7 mwedzi unouya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mabhiza aya ari kutungamirwa na Only Him, iro noraridzwa namzvare Bridget Steidorf. Only Him riri kubhadhara madhora matatu padhora rega rega kune avo vanoita zvekubheja. Kubheja mabhiza aya kwakavhurwa nezuro apo maneja wevanoisa mari kumakwikwi aya veDelta Beverages vatinorinomhota vakabheja kubhiza Lille Blue. Varinomhota vakaisa madhora mazana maviri pabhiza iri, iro riri kubhadhara madhora mana padhora rega rega rinenge rabhejwa. Izvi zviri kureva kuti Lille Blue rikakunda, varinomhota vanotambidzwa madhora mazana masere emari yekuAmerica. Pamabhiza gumi nemasere achange ari mumujaho uyu pana Fincherton, iro rakatora mukombe weOK Green Challenge gore rapera. Fincherton riri kubhadharawo madhora matatu padhora rega rega rinenge rabhejwa. Muzvare Steidorf avo vanorairidzawo zvekaro Vintage, Lille Blue na Citrus Dow vari kutya Fincherton. VaThomas Mason avo vari kurairidza True Beauty na Love the View vanoti Fincherton harina kumira zvakanaka. Muteveri wemabhiza uyezve vanotamba svondo rega rega muzvare Rosemary muSabayana vanoti vari kuisa mari yavo pana Fincherton.
Handi kuona nichita mari na Fincherton, ndikakukanda kari ka 50 handitoona nichibuda ndakasimba.
Fincherton rinoraridzwa nava Gokantezi. Muzvare Vanessa Bike vane mabhiza matatu mumujaho uyu, Holyland, Mr. Greenlight na Armstrong. Muzvare Deborah Swanson vari kukandawo Bugatti Blue, Hairline na 3 to Tango. Mabhiza aya ayo ari kukwikwidza musi wa7 chivabvu ane mari inoita iyo zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica 50,000. Vanhu zviuru zvitanhatu vari kutarisirwa kuona mujaho uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM nasi Mike wewe weStudio 7 ari kuita hurukuru nevechidiki nezvenyaya yekunyoresa kuvhota, sezvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kufamba nzvimbo dzakasiyana-siyana ichinyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.